manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 9 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Varairidzi vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemari yekunze sezvo mabond notes asisina simba. Kanzuro yeguta reHarare inoti nemuvhuro iri kuparura chirongwa chekuchenesa guta. Icho chaona musi wechishanu chekupedzisera mwedzi woga woga chichisendekwa parutivi sezuva rekuchenesa guta. Gavhuna webhanga guru renyika vobvuma zvagara zvichitaurwa nenyanzvi zvekuti mari iri kushandiswa yemareal time gross settlement kana kuti RTGS haina chinoitsigira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe varairidzi varatidzira muHarare nhasi vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemari yekunze sezvo vaikunonga svosve nemuromo kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Thomas Siripasi anotipa nyaya inotevera.
Vadzidzisi vari pasi pesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nemari yavari kutambiriswa nehurumende vachiti mari dzavo dzemihoro dzakafanana nemitero yembwa. Mumwe wevanga vachiratidzira ava Amai Mikirita Mudangwe vati vadzidzisi vave vanhu vave kushoreka zvasiyana nemakare kare pavairemekedzwa sezvo vachiti upenyu hwavave kurarama hwave kuita kunge hwevanhu vasingashande.
Magetsi ari kuda 100 US kuti ndijuse magetsi. Mvura 60 ndatova 160. Mamedical bills angu iko zvino sena mudiabetic ndine chirwere cheBP. They are demanding 56 US. Already my salary has been eroded.
Amai Mudangwe vati sevadzidzisi havachadzidzisa nemwoyo wese sezvo vari kutambira mari isingakwanise kuraramisa mhuri dzavo.
Kuti ndichisa effort yangu kudzidzisa mwana handikwanisi nekuti ndakumhanyira kumba kunopfuya huku ndakunohodha madomatisi kureva kuti upenyu hwandiri kurarama huri kurwadza zvisingatomboiti. Mari yangu ndikaitambira nhasi inopera yose.
Zvataurwa namai Mudangwe zvatsinirwa namai Poshi Akaja avo vano vemwoyo varatidziri varatidzira ava.
Mari yacho has been eroded. Tangosara tane mapepa hatisiri kukwanisa kushandisa. Number 2 ukaenda kupremier uchida unorapwa warwara. Seni ndatova ne 7 years ndisina kumboshandisa card repremier. But musi wandaendako ndichida kunoitwa scan nezvandaida kuitwa ipapo I had to pay imwe mari pamusoro zvichinzi pane shortfall. Ndoshaya kuti saka makore esaya I have been subscribing and not even benefiting from Christmas. But one time yandaenda after 7 years ndonzi hauna chauri kukwanisa kubenefit.
Munyori mukuru mupiti UZ vaRaymond Majongwe vati varairidzi havasi kufarawo nemari yemutero wezvikamu zviviri kubva muzana uri kubatwa padhora rega rega kubva pamadhora 10 zvichikwira wakaziviswa negurukota rezvemari vamutuli Ncuve masvondo mashoma adarika vachiti mutero uyu uri kuita kuti vadzidzisi vabva vaita nhamo inenge yefodya yechikwepa yekuti uku yakarumwa uku inotsva. Mushure mekusiya magwaro avo enyunyuto kuPismas, bazi rezvemari pamwe nebazi rinoona nezvevashandi vamajongwe vati vachatora matanho akaomarara kudzamara hurumende yavapanzeve. Vatiwo vamwe vadzidzisi vatadza kunoratidzira nhasi sezvo hurumende ichinzi yanga yadaidzira misangano muzvikoro zvakawanda panguva yavanga vachifanira kutanga kuratidzira.
zvakawanda zvatogona kuita. Togona kuita mastay away tikumabazi yako, togona kuita magosu, togona kuti nepamusoro. The most important aspect ndeyekuti we expect, like you dear said, this is a listening government. We expect him to listen. You can't tell us that you are listening government and then you don't listen.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rePismas vanxuve pamwe namai sekainzenza vanova gurukota rezvevashandi pamusoro pezvinyuto zvevashandi izvi zvichakadai vadzidzisi vekumaruwa vari pasipesangano reAmalgamated Raw Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ARTUZ vapinda muzuva rechipiri nhasi vachiramwa mabasa vachitiwo vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro. Mutungamiri weARTUZ vaObert Masaraure vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzora tsvimbo kudzamara hurumende yateerera nhona dzavo.
Chatiri kunyanyofarira ndechekubatana kwevashandi vasingamirire kutungamirirwa nevakuru vane matumbu kana vane motikari hombe, asi vachibatana pache zvavo vachiexercise constitutional right yavo yekustrike when vachiona kuti vakanganisirwa naemployer wavo.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima kuti tinzwe pamire hurumende panyaya iyi, asi vaMavhima vakaudza vakuru vezvikoro kumusangano wakaitirwa kuVictoria Falls masvondo matatu adarika kuti homwe hurumende yakaboka zvekuti hurumende haikwanise kuwedzera vadzidzisi mari pari zvino kudzamara upfumi hwenyika hwatisimukirei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kanzuri yeguta reHarare inoti nemuvhuro iri kuparura chirongwa chekuchenesa guta. Icho chichaona musi wechishanu wekupedzisira mwedzi wega wega uchisendekwa parutivi sezuva rekuchenesa guta. Mutauriri wekanzuri yeHarare vaMike Uchideme vanoti kanzuri yatora danho iri kuitira kupa mukana kuvagari vese pamwe nevemabhizimusi kuti vaitewo bandiko ravo mukudzosera guta reHarare pambiri yaro yekare yekuve guta rinobwinya kana kuti Sunshine City. Vachideme vanoti kuburikidza nechirongwa ichi vagari pamwe nevashandi mumakambani akasiyana-siyana vachange vachitarisirwa kubata mitsvairo pazuva iri vachichenesa misha yavo pamwe nenzvimbo dzavanoshandira, vachitiwo kanzuri yavo ichaonawo kuti yatakura marara ose anenge aunganidzwa nevanhu munzvimbo dzavo. Guta reKigali kuRwanda rine mukurumbira wekuve guta rakachenesesa muAfrica kuburikidza nechirongwa chakaparurwa nenyika iyi muna 2009 chinonzi Umuganga, icho chinomanikidza zvizvarwa zvenyika iyi kusanganisira mutungamiri wenyika nemakurukota ake kuchenesa nzvimbo dzavagere musi wemugovera wekupedzisira mumwedzi woga woga. Ngatinzwe hurukuru yataita navachideme pamusoro penyaya iyi.
Taparura chirongwa ichi netarisiro yekuti tichange tichidzika zuva rechishanu chekupera kwemwedzi wega wega sezuva ratichange tichichenesa guta, tichikurudzira munhu wese ari muguta kuti abude nemutsvairo wake nebhini rake titsvaire guta tinonge marara guta redu rigare rakachena. Ndozvava tinaro nderekuti tiite yatinoti pachirungu zero tolerance to litter. Hatisi kuda kuti Harare inge ine marara, tinoda kuti Harare inge yakachena. Kachiita chenesa Harare, vana muzvina bhizimusi voyawo vachigadzira mabuilding avo, vane dzimba vachigadzirawo dzimba dzavo, pendwa vachisawo maruva vachigadzirisa. Ndozvatida kuti tiite izvi kuti tisarambe tichingoyemura maguta evamwe, tisarambe tichingoyemura nyika dzevamwe, asi tange kuyemura redu guta reHarare.
Munenge muchiita izvi munzvimbo dzipi dzeHarare vachideme?
Kuparura chirongwa chiri kuparurirwa patown house musi wemuvhuro, asi chirongwa ichi chinenge chichitekeshera neguta rese, tichiti kwese kunogara vanhu, kwese munhu wese, tikati nhasi ngatibude munhu wese, tobuda guta rese kuenda kunochenesa guta redu.
Vanhu vanenge vari kumabasa nezvimwe zvavanenge vachiita zvavanofunga kuti zviri pamberi muupenyu hwavo, munozokwanisa sei kunge muchiconvinza vanhu ivavo kana kuvakomberedza kuti vanga vachizopinda muchirongwa ichi?
Tarisiro yedu ndeyekuti vemakambani vanoshandirwa vehurumende vese, munhu wese achaona kukosha kwezuva iri, nokuti nzvimbo dzese dzinoshandirwa dzinofanira kugara dzakashambidzika. Guta rikashambidzika rinounza bhizimisi rakawanda. Saka tichaza kuti munhu wese pasaivheni kubva kuhurumende, vanhu vese vachati kana kanzuru yaisa zuva iri kuti ringe iro rekuchenesa guta muHarare, ngatibudei tose. Tinoona kuti hurumende ine ministry yeenvironment, saka tarisiro yedu ndeyekuti hurumende inotokoshesawo kuchena kwenharaunda.
Mune vemamwe makambani here nemamwe mapazi ehurumende vamuri kubatana nawo muchirongwa ichi?
Tinavo vakawanda zvisvondo vemakambani vanenge vachibatsira tichishanda tese tichipanana pfungwa. asi tikutaudza kuti kana tinge taparura chirongwa ichi vachabva vakutomoka vakawanda vachiva tichibatsirana tichenedze guta redu.
Vagari vakawanda vatinotaura navo vachidema vanochema kuti hongu tinogona kunge tichitsvaira marara munzvimbo dzedu tichiunganidza, asi marara aya haasi kuzotakurwa nekanzuro. Zvii zvamuri kuitawo?
Tikutarisa kuti kana chirongwa ichi tinge taparurwa, taane mashandiro matsva seguta nevagari nana muzvina bhizimusi, tichange tichiendesa basa kumberi pasina nyunyuto. Vanhu vese vaakuziva kuti basa yekuchenesa guta ibasa remunhu wese.
Mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya neZuro vakazobvuma zvagara zvichitaurwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi dzakawanda zvekuti mari iri kushandiswa yemareal time gross settlement kana kuti RTGS haina chinoitsigira. Mari iyi inoshandiswa mumakadhi emabhanga kunyanya. VaMangudya vanoti mari yemaRTGS iri kutenderera inosvika mabhiriyoni 10 emadhora. Mabhanga makuru anokweretesa mari akaita seInternational Monetary Fund, IMF, neWorld Bank agarawo achiyambira hurumende kuti idzikise mari yairi kushandisa. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vachaedza kudzikisa mari iri kushandiswa nehurumende. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vaudza Blessing Zulu Studio 7 kuti vanotsigira mashoko avaMangudya sezvo hurumende iri iyo iri kukwereta mari yakawanda.
Dambudziko ratinesa muZimbabwe nderekuti hurumende yanga ichidya mari unga mansungu, zvakakonzera kuti hurumende yanga ichishandisa mari yakapfuura pane vanonga vatambira kubva kumataxes. Zvaizoitika ndezvekuti vaibva vaprinta matreasury bills anova macertificates ekutora mari mumabhank. Saka zvakaita kuti chikwereto chehurumende chiri kukonzerwa nematreasury bills chisvike pa$7.6 billion. Right. Saka iyoyo mari iyoyo pache zvayaiga ndiyo yakakontributa kuti mari itanga kunetsa muZimbabwe kuburikidza kwekukura kwechikwereto. Chimwe futi chiri nematambudziko emari anetse inhau yekuti hatisi kukwanisa kutenga kutengesa zvakawanda zvinengati pachirungu maexports. Tiri kutengesa zvishomanana right for kubva 2008 kusvika pari zvino 2017 titasa mafigures etrade. Zimbabwe yakaita trade deficit inosvika $30 billion US dollars. Mare takaburitsa kunze kwenyika yakaraudzira itakapinza $30 billion. Saka izvozvo zvakabva zvaita musika wemari uome kushayikwe mari mumarket. Saka pari zvino navo mukatasa mumaketi mamiri aita mamarketing conditions eZimbabwe, mari iripo yemaus dollar yava shoma sesa nekuti zhinji yakapera kubuda teitenga matimati kubva kusouth africa tichitenga maserials aisvika $500 million pagore gore rega rega. Saka zvichireva kuti pamakore 10 ayo takabudisa $5 billion yemaserials chete soya bean negoros nyanya nichibagepa pakati pacho ipapo futi ipapo vaMangudya vari right vasapota.
Ko panyaya yekuti mabhondi noti hapana kwaari kuenda apa?
Mabhondi noti musangano emereji takatoita kuroorana kwakaitika apa. Mukadzi kana ashushwa nemurume unoti handina kwandine ndogarira vana vangu right. Saka zvinoreve chiri kubhondi noti? Bhondi noti kuti ribude haribudi zvekuti hamucharidimi kuti hamubudisa. Munofanira kuunza mari maus dollars. Kana mabhondi noti akaprint kwaari $400 million panofanirwa kunga pane $400 million iri patable yekuti kana mavhara bhondi noti zuva racho iroro vanhu pavanoya kubhengi nebhondi noti munovapa US. Saka hazvina zvichabatsira zvebhondi takatojema. Imari yakapinda musilagi yakajema. Pamusoro pazvo futi chimunofanira kuziva ndechekuti bhondi noti ka hatingapedzeri shungu navapa bhondi noti. Ini ndakanga ndiri pamberi poti bhondi noti hatiridi. Izvanje handina dambudziko nazvo ani. I can't be apologetic by that, with that. But taakutarisa economics now hatingachati matambudziko ese tinawo ebhondi noti. Tikutaura nyaya $400 million dzakapfuura vaMangudya. Tingati Zimbabwe iri worth it over $20 billion yeupfumi hwenyika. Toti yatambudzwa $400 million, you see. Havichagonika.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari parunhare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Migwagwa yemugini yaona kuratidzira nekusagadzikana zvichitevera kupfurwa nemasoja kwevarume vechidiki vaviri vanga vachiratidzira. Bambu rakanga rakateiwa mumotokari muMosul muIraq rakauraya vanhu vatatu nezuro usiku. Kurwiswa uku ndekwekutanga kubva padzingwa vanopfurikidza mwero kubva muguta iri gore rapera. Vamwe vagari vemuchipinge vanoti havasi kufara nemashandiro evanhu vavakasarudza kuti vavamirire muparamende nekanzuru, uye vanoti izvi zvapa chidzidzo kwavari chekuti vavhote zvinoungwaru musarudzo dzichatevera. Godwin Mangudla anoti panyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wakaitwa neStudio 7 neMedia Center pachecheche Growth Point neChina. Vagari vakataura pamusangano vakati vanoona sekuti vatungamiriri vavakasarudza vana hanya nekugadzirisa matambudziko avo, uye havasati vambodzoka kwavari kuti vazonzwa kuti ndezvipi zvavanoda kuti zvigadziriswe sezvo sarudzo dzakapfuura kare. Vaami Maunde vanoti dambudziko iri rakakonzerwa nekuti vakavhotera vanhu vasingagare munzvimbo iyi.
Ngatilete munhu mugari mwana wemunzvimbo, so that kana takutaura ngezvema issues unonga akuziva kuti shuwa ichokwadi rodhini riri ipapa.
Vamaunde vanotiwo chave kudiwa iko zvino mabasa ebudiriro zvisinei nekuti munhu ndewebato ripi, uye nyaya dzevanhu dzinofanira kuzeiwa muparamende nemumakanzuru. Mashoko aya akatsigirwa navakuda kwaShishororo, avo vakati vamwe vatungamiri vakavhotera vane uori sezvo paine mashoko ekuti vanotambira shoko muhomwe kumakambani anenge achida kuita mabasa ebudiriro munzvimbo iyi.
Takapedza maelection, chataa kukumbirai development ye ndau yenu semandau tikwanise kubatana kuti tese kana tikabatana tione zvetinoda tibvise uori uri muzvikoro.
Vawedzerai gwenzi vanotiwo chimwe chinoita kuti vanhu vakasarudzwa vatadze kuita basa ravo nemazvo inyaya yekuti havatozivi basa ravanofanirwa kuita. Vanotiwo zvinosuwisa kuti kanzuro yeChipinge haisati yatanga kuita basa rayo, vachiti izvi zvinodzorera shure mabasa ebudiriro munzvimbo.
Chakakosha leadership, dzokai kuvanhu, mapetuka kuvanhu, tinozoziva zvekuita, tinoreketa.
Kanzura weward 24 amai wishisi hama, avo vakapinda mumusangano uyu vakati vakazvipira kushanda neveruzhinji pamwe nenhengo weparamende inomirira nzvimbo iyi.
Ndini hausa kanzela nevamwe vangu nana MP dai zvaibvira taionera pamwe chete tichiita chinhu chedu pasina zvokuti umwe unonga achidhonzera uku achiti ndiro pati yakati kana ndiro bato rakati.
Mumiriri weChipinge South muNational Assembly vaEnoch Porusingazi vati vanoziva matambudziko akatarisana nevanhu vari munzvimbo mavo, uye vatiwo vanoshishikanawo sezvinoita vanhu ava. Vati vanozviziva kuti nyaya inoshungurudza vakawanda ndiye mugwagwa wetanganda Chiredzi, uye vati ivo vakatoita basa ravo, uye chasara kuti hurumende iite basa rayo rekupedzisa mugwagwa sezvo vakatombogadzirwa chimwe chidimbu. Vatiwo handi chokwadi chekuti havasangani nevanhu vachiti vange vamira kuita musangano nekuda kwechirwere chekorera. Vakati musangano nemhemberero dzokukunda kwavakaita dzichaitwa mukati menguva pfupi inotevera sezvo kusisina korera. Vaporusingazi vatiwo zvakakosha kuti vanhu vazive mabasa evatungamiriri vavo, vachiti kazhinji vanhu vanochemera MP nakanzura pabasa rinofanira kuitwa nemapazi ehurumende. Vatiwo vakazvarirwa munzvimbo iyi, uye vanoda chose kuiona ichibudirira sevamwewo vagari. Mukuru wesangano rePlatform for Youth Development iro rinoshandira munzvimbo iyi vaClaris Maduku vati sangano ravo richashanda zvakasimba kudzidzisa veruzhinji basa raMP nakanzura pamwe nekuona kuti makanzura naMP vaita basa ravo sezvinotarusirwa neruzhinji. Musangano uyu wainge wakarongwa neStudio 7 neMedia Center uchitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 kuchecheche, ndini Godwin Mangudla.
Tinotenda zvikuru Godwin. Regai timbonzwa zvimwe zviri kutaurwa nevanhu vekuChipinge South.
Standard was top of the world. You know, Garanchipinge South, the 126. yairipo taida pa media coverage especially ma areas akafana na Mahenye imando kunopera chipinge South. Saka takaona Studio 7 vano representa zvotibatsira muna pa news desk ano PFZZ dzinosefwa vachinyepa zvokuti tu but kana tiri ipapo katakaona Studio 7 vanoya vachifambira nzvimbo kubva kwa Mahenye chisuma vechitenderera kuti zvii zvinomboitika munharaunda samataraita sisewa kuti mhuka dzirikudi dzirikupedza shumba dzirikupedza chi dzirikupedza mhuka zvine zvine evidence kuti takasvika takazviona anomapawana vechibudisa chokwadi chakazara saka zvinotibatsira kuti pamedia coverage isaitaudzi hanzi kwamutare chete ngaitangire kuchipinge South chipinge South yese ngaibatwe ne Studio 7 tatenda hapo.
Ndetu wa Finiasi Mhlanga ndogara muno machecheche ndaida kungokurudzira kuti programu ingairambe ichiita sezvinoitwa ve Radio Zimbabwe vanogara vachiuya kuno kwacheche saka inini ndotokumbirisa kuti murambe mechingouyazve chero pamwedzi mukau yakaviri kana pagore chaikuchakuti tinozvitenda izvozvo tatenda.
Inini ndoitwa Solomon Toperesu. Chichemo chandinacho chikurukuru chandokumbirisa kuStudio 7 ndotoda kuti itombowedzera kana mahours nekuti ndo news dzakutongotererwa munzvimbo dzese dzatiri pazhinji munhu unototi kabhatiri rake raakutopera reredhiyo unotombodzimira achiti ndomirira 7 dzachaya ndizonzwa news chaidzo chaidzo.
Tinotenda vatereri vekuchipinge South tinoimba kuti vatereri vemamwe matunhu vachawanawo mukana wekuti tinge tichisvika kwavari. Iye zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa pasocial media nevatereri veStudio 7.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 munepfenyuro yeVOA yakabatana neve Media Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Mutoko musi wa15 mbudzi, Harare musi wa21 mbudzi, Gwanda musi wa26 mbudzi, Lupane musi wa28 mbudzi, Toguma nebulawayo musi wa30 mbudzi. Sanganai neni Pratsedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Manzwa nzvimbo dzichashanyirwa neStudio 7 mumasondo ari kutevera tichange tiri matunhu enyu. Iye zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri vedu pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kwevadzidzisi vachiti ivo havasi kufara nemuhoro wavari kupuwa mumabond notes, asi zvinhu zvinotengeswa zvichitengeswa nemari yekunze yemaUS dollars. Regai tiende kuvatsigiri vedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Dr. Takawafira Jovu, sangano redu isangano rinomirira varairidzi pamwe chete navana vechikoro. Nhasi sangano reprogressive teachers union rawanikwa richipinda mumigwagwa nokuti mari dzatinotambira hadzichakwani. Pakaita mabhondi mari yedu yatakanzochetera $400 in foreign currency. Kiri vanhu vane mhuri dzinoda kuita mukoro, dzinoda kudya, tinoda kuenda kubasa, saka mari haichakwani.
Muri kutaura Edwin Cheuri ari kuno kuSouth Africa.
Taurai tinzwe.
Aini maonero angu andinozviita haizobve kutoratidzira zvitori zvinhu zvakatonaka chaizvo izvo, mataridzira avapeta ivo akatonaka chaizvo, nokuti havangazoita sei. Ndiri kutsigira chaizvo zvinhu zvaitwa nevarairidzi, nekuti mukada kuzvitarisa chaiko chaiko varairidzi ndo vanototi pafundo ivavo, ndo vanhu vanoita kuti vanhu vawane dzidzo zvakanaka. Pasina murairidzi hapana chinhu chakaita. Kana kungava ivo chaivo chaivo vari pazvigaro zvepamusoro, zvakabva nekuvarairidzi ivavo. Saka zvinhu zvakanaka chaizvo chaizvo zvavaita izvozvo, ndinozvikurudzira chaizvo.
Inii ndini Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington.
Munhau dzemitambo. Naro dzanga dzichiitwa dzekuti achatora mukombe we 2018 Chibuku Super Cup ndiani dziri kupera muGibbo Stadium mangwana. Michael Kariati anotipanya iye.
Mangwana nhandare yeGibbo Stadium ichange ichirira ngoma yeChibuku Super Cup final apo Harare City neTriangle dziri kubandana kurwira mukana wekumirira nyika mu 2019 Cup Confederation Cup. Ve Premier Soccer League vamisa mitambo yese ye Premier Soccer League kuitira kuti vateveri venhabvu kusanganisira vasingatsigire zvikwata zviviri izvi vange varimo munhandare iyi vachiona mutambo mukuru uyu. Muteveri wenhabvu vatendai muchena vanoti zvinofadza zvikuru kuti mitambo mikuru yakadai imbotambirwa munzvimbo dzakaita seGibbo kwete kungoti Harare neBulawayo chete.
Ndafara zvikuru sadai vaitodaro makuresa aya kuti vanoita vachitenderedzwa kuti kana kurikanda kana kwagutu yotambirwawo kana kwamutare kana kusakubva stadium richingotendererawo muZimbabwe yese nekuti kungoti rinotambirwa muno muHarare chete bhora racho hazvizobuda.
Chiri kunakidza pazvikwata zviri izvi ndechekuti vasvika pachinhano chakakosha ichi mushure mekubuditsa zvikwata zvine mukurumbira munyika Harare City ichirova Capes United panguva iyo Triangle yakarova Dynamos. Harare City ndiyo ine mukombe uyu uyezve yakambohutora muna 2015 mushure mekunge yambopinda mufinari muna 2014. Asi maSugar Sugar Boys ari kuda kupedza izvi munhandare yavanoshandisa semusha wavo. Muteveri wechikwata ichi vaHoward Machacha vanoti mukombe uri kusara kuTriangle.
Kubuja muno kapi yacho enewo ndo hombe muZimbabwe saka tikufara dzozi Triangle ndochange ichizotora mukombe.
Mutsigiri wemutambo wenhabvu asina kwaakarerekera pazvikwata zviri kutamba izvi vaGibbs mushayabasa vanoti vari kuona mukombe ndewe Triangle sezvo chikwata ichi chiri kutambira munhandare yaino nyatsoziva.
Triangle inototora mukombe, hapana chekumbotora home team advantage whatever. Ndoona chitora Super Cup Chibuku.
Murairidzi weTriangle Taurai Mangwiro ari kutarisirawo kuve murairidzi wekutanga kutora mukombe uyu kaviri zvichitevera kutora kwaakamboita apo airaridza Harare City yacho muna 2015. Pavatambi vakaita sakapteni wavo Lamek Namo, Russell Madamombe, Pascal Mananga naArnold Chivea, Mangwiro ane vatambi vanokwanisa kuzadzikisa chishuwiro chake. Asi Harare City iri kubaka moto unotyisa uyezve ine vatambi vakaita saWilliam Manondo, Martin Vengesai, Maxwell Nyampadenga naTendai Samanja avo vatamba vese kwemakore akati wandei. Murairidzi wavo Mark Harrison anoti kubatana uku ndiko kuchaita kuti vakunde. Chikwata chichatora mukombe uyu chinowana mari inoita iyo zvuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora uyezve chichabudirira kumirira nyika mumakwikwi e2019 Cup Confederation Cup. Makundano eCup Confederation Cup aya ari kutanga muna zvita zvichitevera kushandurwa kwakaitwa urongwa hwemitambo neve Confederation of African Football. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Muateereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM apo tiri kutarisa zvichemo zvevarairidzi panguva yezvino zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Varairidzi vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kubhadharwa mari dzemihoro nemari yekunze sezvo mabond notes asisina simba. Kanzuro yeguta reHarare inoti nemuvhuro iri kuparura chirongwa chekuchenesa guta icho chichaona musi wechishanu wekupedzisira mumwedzi wega wega uchisendekwa parutivi sezuva rekuchenesa guta. Gavhuna webhanga reReserve Bank wobvuma zvagara zvichitaurwa nenyanzvi zvekuti mari iri kushandiswa yemaRTGS haina chinoitsigira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemire ndichiti muve nezoro nekupera kwesvondo kwakanaka.
So
kuisika tisenda baku VOA Ndebele.